Mushure mekuramba kwenengo zveMDC kuti dare ripararire, vange vakafanobata chinzvimbo chemutauri wedare kana kuti speaker Varubheni Marumahoko vabva vati nhengo dzedare iri dzivhote. Asi izvi hazvina kufadza nhengo dzeMDC zvekare.
How can we do that? Honorable members, how can we allow such a scenario to happen?
You murmur that division
because it's not
programmed. You're going to be
from
a primary for such a situation. A primary for such a situation. A primary.
Vanokokera nhengo dzeMDCT muNational Assembly vaInnocent Konese vaudza Studio 7 kuti vashamiswa nekuita kwavaZiambi sezvo vange vakabvumirana kuti vaizozeya bhiri iri nhasi. Vati zvave kuratidza sekuti vaZiambi nebato ravo reZANU-PF havachada zvekuvandudza mitemo yesarudzo. Vatiwo havachina chivimbo chekuti bhiri iri richazeiwa mangwana.
Mangwana handichaziva zvautoda n'anga. Ina ndinin'anga ndaikudzia zvinoitika mangwana. Vatinemaitira zvaitika nhasi kundikudzi tichaita sei mangwana nemaitiro akadai zvinotonetsa. So mangwana handichazivawo kuti zvavakaronga ndezvipi zvacho kuti nhasi rakatarisira kuti tichange tichidi tichikurwa nezvinyaya iyamiii.
Asi vaZiambi vaudza Studio 7 kuti hazvaita kuti vaenderere mberi nekuzeya bhiri iri sezvo amai Priscilla Misahera Mbwemushonga avo vane amendment iri kuda kuzeyiwa iri pekutanga vange vasimudare nhasi.
Honorable Mushonga was not around in the house, and the first item amendment was here, and she didn't get
it. Honorable Mushonga wange vasimudare nhasi uye amendment yavo ndiyo yange iri pekutanga. Havana vavatuma kuti avamirire, saka hazvaiita kuti tenderere mberi nekuti vaizonetsana neni vachiti tasiya maamendments avo nekuti vange vasipo.
Asi vaGonese vaudza Studio 7 kuti ichi handi chikonzero chine musoro sezvo amendment yaamai Misahera Mbwemushonga yange ichikwanisa kuiswa parutivi kudzamara vadzoka.
Hai, hachii chikonzero chine musoro nekuti pamutemo tinobvumirwa kuti anonzi decay consideration yeclose kuti yamaclose anobva kuna Honorable Mushonga tozogara zvakare. Pamutemo wemuparamende tinoti izvo we're going to defer consideration of those clauses and seeking to sit again. So there's nothing which actually requires us to proceed in a chronological manner. We can defer consideration of any clause at any point in time.
Amai Priscilla Misahera Mbwemushonga vari kutenderera nenyika neimwe komiti yeparamende uye havatarisirwi kunge vari mudare mangwana. Zvimwe zviri kuda kuvandudzwa ndezvekuti mutemo wesarudzo usungire kuti varume nevakadzi vawane mukana wakafanana musarudzo, uyewo kuti mapato ezvematongerwo enyika asungirwe kugoma vakadzi nevarume pazvinzvimbo zvinokwikwidzwa musarudzo. VaGonese nebato ravo vanodawo kuti zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuti mutemo wesarudzo unofanira kugoma kuti Zimbabwe Electoral Commission ngaizivise mapato ese anopinda musarudzo, kunodhindwa maballot papers pamwe nekuona kuti izvi zvinoitwa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.